A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 6th, 2016. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight, PJ, on the Women's Roundtable, we are looking at the launch of the He for She campaign, which is a United Nations campaign that was launched by Zimbabwe's parliamentarians yesterday. The campaign seeks to engage men and boys as agents of change in achieving gender equality. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, please don't forget to join us every Thursday. Pano pachina chemadzimai.
Always seen a lobo mama linga kotranjalo uti sikona ebule njini. We are on the web, on the internet, on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming from our three Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation right now.
More than a third of parliamentarians are such ambulitica, who gone up a woman, who gone up a man of Zimbabwe, who gone up a woman, a moment, no tariffs hours, political punitimica, stone up with moon of Zimbabwe. Ah, to be honest, such a issue as no fun of Ramba tender bambe, yes, no Sakata would Van Longa of Mirakas, what would he? Gender, Vanga Chuka would my one, Munukan. Chukusaiwa, gender, Maros. Vanaskana never Napomana, Tikaunza, Vanaskana, my chief said, Nova Zondova, not saying it in Avan, Manushaw, but not custodians of the communities. Nak, Nepoosha, Pakaita Kusim Ramatsmai, Nepoona, Unita Matsmai. Sakayes, you know, don't you hate Papan? I see an event in Oberanas as the process. Tabuda would give a room even give a river.
Bukona, abantu babhalela izincwadi emafonini abo betshela ukuthi lingavelekele likhulume velelikele ithini ephalamenti kukhona kodwa khonoko nje lakho kakusoze kusenze sivale imilomo yethu ngoba lokho onke sikukhulumayo thina uvela ebantwini sibuya lapha sesikhuluma izinto ezivela ebantwini so kakusoze kusenze ukuthi singakhulumi thina njengamalungu ephalamenti and labo abasibhalela izincwadi is very.
Welcome tonight on the Women's Roundtable. We are looking at the launch of the United Nations He for She campaign by parliamentarians yesterday. The campaign seeks to engage men and boys as agents of change in achieving gender equality. We want to hear from you. What are your views on the issue?
And Marv, parliamentarians from across the political divide yesterday in Zimbabwe joined hands to launch the He for She campaign in partnership with the UN Women and the Parliamentary Women Caucus. Speaking at the launch, Speaker of Parliament Jacob Mdenda said this was in line with the new constitution where gender equality in jobs, business, politics and other areas is really encouraged.
And the chairperson of the Parliamentary Women's Caucus, Mrs. Monica Mutshangwa, welcomed the launch, saying it will go a long way in promoting girls' and women's rights, especially with the inclusion of boys and men. The program PJ was launched by the United Nations in 2014. What are your views on the issue?
Yes, it not only is starting to spread throughout Africa, throughout the world, but it started with our own Zimbabwean woman. Mm. Her name is Elizabeth Nyamayaro. She's the advisor to the Miss Pumuzile, mm-hmm. Who is at the United Nations. So they've incorporated a lot of people, like even the actors, the celebrities.
Yes, you were saying that they've mm-hmm. also taken
Emma
in Trevor,
Watson.
Trevor
yeah,
Noah,
Trevor Noah
the
is
comedian.
He's in the He for She campaign here in the United States. So it's actually a phenomenon that has been spreading all over the world. Now it has reached Zimbabwe, and we are glad that it has reached Zimbabwe. There are so many people that are interested and who are really energetic and looking forward to it working to the women's advantages. Namhlanje kuhlelo lwethu uhlelo asihluzeni bomama sixoxa ke ngohlelo lolu olusungulwe oluqale ukusungulwa khona ngale ngasenhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, uhlelo oluthi He for She. Uhlelo lolu lujongeke ukuthi luhlomise abesifazana lamantombazana ukuthi labo bathole amathuba afanayo labesilisa, batholiswe amathuba afanayo, kungaba kusemsebenzini, kungaba kusesikolo, kungaba ngasezigabeni zonke nje ezempilo, ukuthi bathole amathuba afanayo. Nxa kuyukuthi silomsebenzi munye, mina owesilisa lowesifazane, kumele sithole iholo elifanayo.
Yes, PJ, just maybe before I continue, I can see some of our live streamers are saying no sound. And I see our able brother down there, Gibbs Dube, saying they are sorting it out. So thank you, Gibbs. Nasi pachirongwa chedu chemadzimai, tirikutarisa isu, chirongwa chakaparurwa nevadare nezuro mwarare, chinonzi icho He for She. Chirongwa ichi chinoedza kukuruzira, kuremekedzwa kukodzero dzevana sikana. Tichitarisa isu kuti vakomana vari kudzidziswa here nevarume kukosha kwakaita kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Saka PJ sekutaura kwataita tanzwa kubva kuna amai Monica Mutshangwa.
Yeah.
Vezano PF uyezve vari ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus. Vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti chirongwa chakadai chinge chiripo. Tikanzwa zvekuti vamudenda mutauriri weparamende nezuro vakakurudzirawo chirongwa ichochi. Asi mune zvimwe zvandandiri kuverenga ndandiri kunzwa vamwe vachiti ehe zvakanaka zvinhu zvakadai asi madzimai tisakanganwe tsika dzedu PJ.
Yeah. Singakohlwa isiko letu singakohlwa ukubana sile ndawo yetu njengabo mama labesifazane okumele sihloniphane phakathi wabesilisa labesifazane konke. From what I'm looking at in the media, there was even an interview between Russell Crowe,
The actor.
Yes, Forest Whitaker, Yoko Ono, and One Direction, and so many others. And they were even tweeting, more than 100,000 men made a commitment to creating gender equality through the website.
Wow, this is very impressive because from what I'm hearing, Mrs. Mutshangwa was saying, she's saying it's very important to have the involvement of boys and men.
Yes.
Because once especially. They buy into the program, then it becomes easier to implement.
Yes.
And if they're taught from, you know, at a younger age, the importance of respecting women's rights.
Starting from in our households.
I think also, PJ, maybe we also...
Ms. Kwanyanya is on the line.
Oh, great. Thinking. Yeah, my sound is not very good, but... Honorable Makadi Enyu. Honorable Paulina Kwanyanya. Aiwa, tafatafara kukunzwa inasi ndezvedu. Aiwa, tiri wadi. Imi muri mumwe weavo vanga vari kuchirongwa ichi nezuro. Chitsanangureiwo kuti chakafamba sei ndechei.
Eh,
Handisi kuziva kuti muchiripo here honorable nhare dzinenge dzisiri kuita zvakanaka. Hallo. PJ, nhare dza honorable inenge isiri kuita zvakanaka asi tichaedza kuvabata. Asi tomboverenga zviri kunyorwa nevamwe vari kutiteera palive stream. Emilda Cheese Chicks. She's calling us out. At least you should check the sound before starting. Aiwa tiri kukunzwa izvozvo chokwadi tichamboedza kuona kuti chii chiri kuitika
kuitira kuti vari kugadzirisa hatingamboita kuti maoko uko nemaoko kunoku zvekare vetechnical ndo vanenge vachiedza kugadzirisa behind the scenes saka vari mushishire kugadzirisa izvozvi saka mbekezelanini alavo avangezwa isound kuhlelo lwethu lalamhlanje
PJ. So I think now we're getting some love. I'm sure they can now hear us. Show us some love if you can hear us because I see somebody has pressed the like button. So maybe now they can hear us. I'm not sure. But we had the earlier on Honorable Gwanyanya who got cut off. But she was explaining about the launch and we're still trying to get her back, PJ, so that she can tell us further how the launch went.
Yes. And from what I could hear that all women across the political lines, they were really in this engagement program.
Yes.
Honorable Dorcas Sibanda of Bulawayo of the MDCT, you can see that she was together with Honorable Monica Mchangwa on the launch yesterday. So it's really encouraging. There is one thing, or there are so many issues that affect women.
And
that
people are coming together.
Together, yeah, without looking at our political affiliations.
Yes, PJ, I think that has been really impressive. And I'm hoping that we can actually get hold of Mrs. Mchangwa because I did speak to her earlier on and she had said she's very ready to come on board because she's the Parliamentary Women's Caucus Chairperson. Mm-hmm. So we'll hear from her on the launch as well. Asi sekutaura kwamuri kuita muri kuti imi panga pane macelebrity akawanda imo muno muAmerica.
Ehe, vakatozvipira kuti vanoda kupindawo muchirongwa icho chichi. People like Havana Russell Crowe, Anna Forrest Whitaker, Anna Yoko Ono, One Direction, Trevor Noah, na Emma Watson. Ndiye akatoloncha imo muno. Asi achiva chitungamirirwa anorayira mazano anova chizvarwa chemuZimbabwe
izvo ndo zvanyanyondifadza PJ
Elizabeth Nyamayaro
tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabasa akasiyana siyana uyezve kana usina kunyatsotarisa haungazive kuti ndiye ari kushanda
naMaimpumuzile
saka zvinofadza izvi
Honorable Dorcas Sibanda kutwa sekona icingweni Marvelous hoti simamukele siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi
siyabonga
akusichathekele ngamafitshane ukuthi uhlelo lolu lilusungule izolo likusungule ngayiphi injongo njalo ubone njani wena ngokubona kwakho ukuthi ukusebenzelana lokhu phakathi kwabesifazane
ngiyabonga kakhulu ngokuphindanile ngifake ehleleni uhlelo lolu silisungule izolo thina edalele ephalamende njenge-women's caucus kungabomama abangamalunga ephalamende khangele kakhulu inhlupho zabomama uhlelo lo usilusungule thina sikhangele ukuthi inhlupho zabomama besizibheke thina singabomama kuphela obaba singabachathekeli sasikhangelele ukuthi lapho esebezikhangele khona inhlupho zabomama labobaba labo bebekhona xa sisenza any program ezabomama obaba labo bebekhona obaba ikakhulu ngikhangele labo esingathi ngama-educators obaba abasedalela ephalamente
lubonele usemukelwa okungakanani ngabe silisa abangamalunga edalela eParliament.
Kube yinto esijabulise kakhulu leyo ngoba besinabo usuphele ekuseni siqalise ekuseni ngabo-9 babuyile sibili ababuyanga bonke but iningi labo belikhona lisisekela le nkulumo zethu lapho kade sikhuluma bonke bebekuzwisisa sisekela njengamalunga edalela ephalamendi njengabesilisa.
Yeah. Maybe Marvelous, you would want to speak to Honorable.
Yes, I'll take advantage. Honorable, maybe tell us a little bit about the program. How was it received, especially by the male parliamentarians that you were with?
Thank you very much. In most cases, as women caucus, we focus mostly on women issues. Women issues, problems which women face, women and the girl child mostly. The he and she campaign, then we invited our male counterparts. Mm-hmm. And it's not all of them who came, but most of them were there. Mm-hmm. And we were so excited because they were really behind our initiative.
Mm-hmm.
They even mentioned the speaker resting the Create Girls. Those girls were starting to create. Our Speaker of Parliament was one of those who championed the bringing back of the girls into Zimbabwe. So we also look at issues like the gender budgeting. You know, where a time when we are discussing the gender, when we are discussing the budget. Like right now, we are analyzing the budget. We are going to give.
Toka mali kufike ngesikhathi esingalunganga. Ngoba thina bese sijayele ukusebenzisa amarand lapho nxa sebezaqala ukusebenzisa ama point coins.
I think we have some, you know, some points, but we will, you know, take care of it. And I understand from those that are live streaming with us, PJ, that they still cannot hear us.
Yeah, there's no sound.
So we please be patient with us, and we will, you know, continue to see what the problem is and resolve it. But honorable, and this is papa papinda nyaya yema bond coins kuti zvafamba sei papa. Amino kana muchipo panari.
Chiripo nyaya
yema
bond coins kuti kwai.
Aiwa zvazviri kuitika
kuno.
Zvekuti mimi tatisa kunzwe zvamamuri kutaura. Saka ndichango kumbira kuti mutaure nerurimi rwamai kuti chirongwa chakanakira sei mwanasikana.
Alright. Then this talk about the women's issue is also women caucus. Mm-hmm. So that's why we are here to talk about the women's issue. We are here to talk about the women's issue. We are here to talk about the women's issue. We are here to talk about the women's issue. We are here so that I go now to the one of the president is Roger, and she, he for she campaign. Could you do the open up her own court? It's about the open air, the Madame, but you know, Nevanaskan, and I'm not my. Tatarus, Kataka Sangana, same Chica campaign, Chica launch campaign, Taka. Taka invite my legislators, Mariva Burun. Avana, we are there, but Vaka Wanda Vatavanga Vari, for Saka Zuzum, Vakati Faja, Serge, and the Chitauranya, the Nunesama's mind, names of Scana, but Zuzifao, Vaka Tauranya, Kuti, Babam, Sikavaka in the Kuwait, Vatu Pandira Junior, Atuka, what do you mean, Manama Scana, the Tandra Kuwait? Vaka Pastora Neva over Scana, Kuwa. Kuno kuZimbabwe. Tichitoratidza kuti kana tika tauranya zvinonetsa vanasikana vava tichitimbovhawo vanhurume. Zvinoita kuti basa redu riite riri nani. Zvinoita kuti basa redu our job then becomes easy. Tinenge taudzawo vanhurume.
Ehe, tinokutendai honorable Mombo.
Okay, now you have gender budgeting. Gender budgeting, can I speak about budgeting? If you put out my sanitary
Mombobata makadaro nekuti tina honorable mai Monica Mutsvangwa vari panhare. Makadii mai Mutsvangwa?
Ndiripo zvangu kana makadiwo.
Aiwa, nhasi tatsikwa neprovinsi dzese tabva tafara.
Aiwa, zvakanaka chose.
Tinoda kuti mungotitsanangurirawo pamusoro pechirongwa ichi chamakaloncha nezuro. Tinoona kuti makakwanisa kubatana Zano PF, MDC, TMDC dzakangosiyana siyana muchiita chirongwa ichochi. Zvii zvakaita kuti muwanikwe muchibatana semadzimai?
Chirongwa chatakaita nezuro cheHeForShe. Chirongwa chakatanga kugadzirwa icho neUN Women. Vachida kuti nyika dzese dzigotanga nyaya iyi dzichipushira kuti varume, vana vasikomana vese vauye. Kwemakore akawanda kubva kuna Beijing, nyaya dzemadzimai, nyaya dzekusimudzirwa kwemadzimai dzaive nyaya dziri kungotaurwa nevanhukadzi. Isusu taakutaura kuti iyi nyaya inofanirwa, inyaya yedevelopment. Gender equality hainei kuti mukadzi murume, ine kuti kubudirira kunotora vanhu venyika iyoyo vese, vangave vakadzi, vangave varume. Macultures agara aripo, matraditions agara aripo, mafungiro evanhu. Ndosaka takafara zvikuru patakalonja isu veZimbabwe Women Parliamentary Caucus nezuro, nokuti takaona machiefs, madzimambo edu, vakanga varipo vakawandisa, vese vari muparliament vakauya kuzosapota chirongwa ichi. Nekuti vanoziva patakamboita COPAC munyika muno, tichitenderera nyika ino, vanhu vese vairumbidza nyaya yekuti madzimai vagopiwa mikana yakafanana sevarume. Chirongwa ichi chakatanga chaitwa neUN Women, chakazoenda kusadik pia parliamentary forum this year muna May, takaitira kuSwaziland. Ikoko zvakare UN Women yakauya tichilonja nema chairpersons enyika 15 dzese dzesadik. Vakanga varipo machairpersons ema women caucuses. Zvikanzi talonja pano pasadik parliamentary forum, asi tinoda kuti muchienda kumaparliament enyu, kumamisha kwenyu, muchinolonja chirongwa ichi. Chirongwa ichi tinoda vatinoti champions, ndoma male champions vanofanwa kufamba ivo vachitaura kunaka kwakaita mutungamiri wemunhukadzi. Tinoda vanakomana vachikura mumhuri mavazvarwa nehanzvadzi dzavo kuti vagoziva kuti hanzvadzi yangu unogona kuita injinia, hanzvadzi yangu anogona kudzidza achitondikunda pamathematics, panyaya yemascience subjects. Tinoda kuti vana vadiki vachikura vagopanana mikana, agoziva kuti asatarisira hanzvadzi yake pasi, asafunga kuti hanzvadzi yake haigoni kuita basa rimwe unless iri manual job. But kana riri basa rekufunga, azive kuti takazvarwa tese tikapuwa zvipo zvakafanana naMwari, zvekuti kana une pfungwa dzakapinza, kana mwanasikana wakapinza, ane pfungwa dzakapinza, anogona kuita injinia, anogona kudraivha ndege, anogona kuita zvakasiyana siyana. Saka taakuti zvinhu zvingazvitaurwe nemunhu wese, kunyanya madzimai ataura futi zvandataura kuti pane makore akawandisa patakabva kuBeijing. Nyaya dzemadzimai dzichingotaurwa nemadzimai, taakuti hezvo machifi vatinoti macustodians evanhu kumaruwa kwatinogara ngavaonekwe ivo vachifamba vachirumbidza nyaya dzewomen emancipation. Ngavaonekwe ivo vachirumbidza kuti madzimai haafani kurohwa, madzimai vanofanira kuita maclub vagodzidza zvinhu zvinovaendesera pamberi. Ngavaonekwe ivo vachitarisa nyaya dzekuti madzimai vawane chanzi yekudzidza. Kazhinji madzimai kumamisha vanotadza kudzidza kana pasina infrastructure yakakwana, pasina mvura, pasina
electricity, vopedza nguva yakawanda vari kunotsvaga huni, vopedza nguva yakawanda vari kunochera mvura. Zvinhu zvokuti izvi taakuti multi stakeholders zouya pamwe chete kuti tinoda kuti madzimai edu apiwe mukana yakanaka. Fanira yava kudzidzisa vanhu kana ari machief mamisha maanogara maMPs edu mamisha maconstituents avo vachidzidzisa kuona mhuri nemhuri kuti pane vabereki vanogona kuti mwanasikana ari kugonesesa vagotadza kumuendesa kuchikoro vogotora mukomana nokuti musoro make anenge
achingotaiwaomanaaaachikoro
musikana ngaasare zvake aite zvekubika aite zvekudzura mumba. Isusu taakuti kana machiefs kana mamembers of parliament yedu vachafamba vachidzika vachidzidzisa vanhu vachiunza vanakomana kunyanya ivo vanakomana ndo vatiri kuda on board saseke zvataurwa namember of parliament ataura before me ndiva ndionarable dokasibanda ndanditeerera voice taura
zvakanakavauye
on board varume ava hatidi kutaura chinhu chingozi ndechemadzimai munoziva paive neimwe nguva yekuti vaigoti zvikati jenda mukadzi akasimuka zonzi jenda uko kwakwakuti zvinhu zvange zvemadzimai zvinhu zvikadaro hazvingafambi.
Ndombopindira ipapo maimuchangwa
mutungamiri
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa maimchangwa
social and economic development, we need to involve them at that level at the decision making positions.
Yes, if I may just come in there, maimchangwa pane zvamataura kuti muri kushanda ne vamamuri kuti mi ma chiefs muri kuvadzidzisa here kukosha kwakaita kuti mwana komana awanikwe iye achidzidziswa achiri mudiki kuremekedza kodzero dzemadzimai nevasikana uyezve nevarume.
Ndizvo zvikurusa izvozvo zvatiri kudzidza isu sewomen parliamentary caucus. Chido chedu dai kuri kuti pangawanikwe mari kana matoti maresources, chinoda kudzika tigoenda pamaroad shows tichidzikadzika kusvika pasi pagrassroots tichitaura nekukosha kwemwanasikana, tichitarisa kuti mwanasikana pachikoro pavanenge vari vanoda munoziva makore nemakore hazvichinji overnight. Traditions have been there. Saka zvinoda nguva, zvinoda basa rakasimba kuti tidzike dzike tichitaura nemunhu wese kubva pasi. Ndosaka tiri kuti iye zvinezvi taku machiefs edu tinoshanda nawo nguva nenguva. Tinoda kuti tiite maworkshops edu pamwe chete nawo, tichidzika navo, tichifamba pamwe chete nawo. Nokuti chokwadi chete ndechokuti kana tichitaura nekusununguka kwemudzimai, hatireve kuti madzimai haasisiri traditional. Hatireve kuti madzimai haasisiri cultural, because hapana munhu angatarisire culture yake pasi. But pane zvizhinji zvinotaurwa munyika muno zvichizi iculture kana kuti tradition. Aiwa, kusina culture yakadaro. And ndinotenda nokuti chief Charumbira variye president of the chief council vakanotaura manguva yakawanda kuti hapana zvinhu zvatinongodzwa zvonzi handiyo tradition, hai culture iyo iriwe yekuda kungoda kudzvanyirira umwe munhu. Saka tinoramba tichishanda navo pamwe chete and hondo iyi tichaibudirira. It's not an event, but it's a process. We'll continue working with everybody. Dazwa nyaya yekufara kwatakaita nenhamba yakanga yakazara ipapo yemamil members of parliament who attended the function yesterday, the launching. Tikaona speaker wedu, in fact speaker wedu patakalonja muna May kuSwaziland pasadi parliamentary forum plenary, he was one of the first few champions emaspeakers vakaenda kunosaina. Naizvozvo vakaratidza chido chavo nechatingati commitment yavo kunyaya idzi nekuona kuti tagona kulonja programu iyoyo. Tinoda kutendesesa UN Women nevamwe vakawanda madevelopment partners vari kutarisa basa retiri kuda
kuedamaimchangwa ndombopindira ipapo. Ya, ndombopindira ipapo maimuchangwa nekuti ndiri kuona PJ akuti ndoda kuti honorable vapindiro Dokas kuti tiimbonzwa nerurimi rwechindevele kuti zvii chaizvo zviri kuitika. PJ, go ahead. Mombomira henyu makadaro maimuchangwa. Thank you for your contribution.
Nkosikazi Sivanda kumbe Nkosazana. Ngakaipambira. Nkosazana umasivanda.
Nkosazana.
Yeah. Masimanda, ubona uhlelo lolu luphumelela na ukuthi size ziguqule imicabango yabesilisa singa njobana echilo unkosikazi Mthwangwa ukuthi abendulo kade bekhona izinduna ezendulo kade zikhona ama traditional leaders ethu. ubona umcabango lo ungaguqulwa na ukuthi abantwana abangabafana bayenze labo imisebenzi efana labe lamantombazana kungathiwa imisebenzi njengokugezisa imiganu ukuba ngonesi yiyo imisebenzi ekumele ibe ngabe esifazane kuphela lamantombazana labo babonakale bedlala eyabo indima kuyona leyo msebenzi.
PJ, I think we've lost somebody. I could hear the phone clicking. I'm not sure who we lost. But Honorable Mchangwa, are you still there?
Honorable Mchangwa, I'm there. Yes, I am.
So it's your lucky day because I think Honorable Sbanda's phone just cut off. But we'll come to you. PJ, I don't know if you would like a question
I'll
for
just
Mrs.
ask. I'll just ask you the same question. Kuti, my Mchangwa, Murgona Ere, mafungiro evanhurume kudzimbau kuti angashanduke here kuti tinge tichidzidzisa vanakomana vedu kuti vange vachitoma mabasa akanga akangomirira kunzi nde aya nde vasikana ekugeza mapreti ekubika seni zvangu kumba kwangu ndinotoone mukomana wangu birthday rake ririko nhasi abeki anobika zvekuti ndiye anotobika kukunda vasikana. Tingakwanisa here kunge tichishandura pfungwa dzevana vedu vakomana tichishandura pfungwa dzaana baba kuti awanikwe mwana mukomana achigezawo mapureti achisuka manapukeni achichinja mwana munapukeni
kana tichitaura nyaya dzemaraiti emadzimai tichitaura nyaya dzeemancipation of women kana tichitaura nyaya dzekusimbisa madzimai kuvakwidzawo kuti vaende pamadecision making positions dzimwe nguva tinozvidukupisa topiki yacho zvoita zvemangamanga zvoita senge tiri kurwira kudai murume wangu andigezera manapukeni toita senge tiri kutaura nyaya dzekuti dai andigezesa ageza mapuletsi nyaya dzekukudza vana ndiana mai vanokudza vana vana vanozvarwa naana mai thats nature hapana baba vanogona kutakura naini manzi nhumbu vana mai ndio vanotanga vakapuhwa chipo chekupuhwa kamunhu kadiki diki kanenge kari almost sometimes less than 2 kg ukaita necha kusvika katanga kuti mama kusvika katanga kuti dhadha kasvike kwakutanga kufamba achidzidzisa munhukadzi chipo chatakapuhwa namwari ichocho naizvozvo chaita kuti vana mai kudhara vachiti izvo hazviitwi nemukomana its not kuti haagoni kuzviita saka naizvozvo kana tichidzidzisa vana vedu matotaura zvakanaka mukati wenyu kumbauko makamudzidzisa anotobika ene anotozvifarira indogara nditaura sesi vangu vakurusa pandiri vakadzidzisa vana va vakomana vasikana vanobika zvinotyisa vanoklina zvinotyisa hapana chakaipa ipapo but chinhu chandinoona kana tichitaura nyaya dzeempowerment tikaita zero in on small issues dzekuti tinoda kuti baba vabike ini kana ndakatarisa ndiri mudzimai akasununguka chaizvo ndinotenda baba vakandiroora nekuti vakagara vachindisapota mungave mupolitics mandiri iye zvino mungave mubasa rimwe randakamboita mukati meupenyu hwangu ndichiona vachingondisapota nebackground yandakabva nokuti inini ndiri musoja ndakaenda at the age of 14 and a half, 15 years ndakanga ndava musango mana achirwira revolution yezimbabwe ikoko takaona kuti masoja hazvinei kuti uri mukadzi kana kuti uri murume unotofanira kusvinga kuhondo kwakanga kusina training yemadzimai ichichete iye iyo ndingaite soft yevarume yoita nekuti kufa kufa chete kana mfuti yotanga kurira haizoti auyo akatrenwa zviri lesi munzwirei tsitsi aiwa ndokwatakatanga kuona male and female colleagues vakamira side by side vachiona kukosha kwavo kuti kwakafanana saka izvi zvinoita as we go vana amai tichikudza vana tichivadzidzisa kuti kana even nyange mwanakomana akatodzidza kuzviklinira akadzidza kuzvibikira gore raanobva pauri achienda kana kuri kuyunivhesiti haazosvagi zvakadzi zvisina nebasa rese nokuti pamwe akufunga kuti ndikatsvaga mukadzi ndokuti ndiuye ndigezerwe hembe dzangu ndokuti nditsvairwe mumba mangu ndokuti nditirwe basa zvinhu zvaanogona kuita zvomukanganisa upenyu hwake saka nyaya yemati ndosaka tinoda kufamba nematiris edu tinoda kufamba nematraditional leaders edu tigodzidzisana its a process hazvingeiti overnight ende kati taura women ndoziva pakabviwa kubeijing dzine dzimba dzakatopunzika nekutivamadzinaaka vakanga vasati vanyatsonzvisisawo vakauya vakutoti mumba aive murume irogeze chindoo manapkin asi hongu zvakanaka kubatsirana indogara nichipa maexamples chokwadi murume upi angati akaona mukadzi wake achishupika nebasa achienda kubasa ane very big position achida kudzoka kumba achida kutravhela orega kumubatsira kumba nevana handifungi ndakagara kunze kwenyika ndakaita mudiplomat for 11 years imo mumba imomo taitobatsirana umwe ari kufidha mwana umwe ari kugeza samthing washeni umwe ari kuaina umwe tabva kubasa tese saka zvinhu zvati kutaura its achievable it may not happen overnight but what we need to do is we need to work towards it we'll get there
aiwa timbomira makadaro tine muteereri wedu wekutanga sisi chioniso mupofu makadii
tiri pangu makadiwo
aiwa muri kunzwa iri mugangwe tatiri kubva kunzwa kuna amai mutsvangwa vari kutaura vari kuzimbabwe tipewo pfungwa dzenyu
ndaishakanzonzwa kuti kwestion chiyange yatandira pa because ndapindura pakati
tiri kutaura kuenzaniswa kwemarights evana nekuti pane chirongwa chakaparurwa chinonzi he for she campaign chiri kuinkareja vana vechikomana nevarume kuti vakurudzire kana kuremekedza kodzero dzemwana asikana nemadzimai
aiwa tinotenda iyoyo zvichwadi inyaya hombe ndakambonzwa mupatient yangu kuno kwatitaura kuti izvo ndichataura nechirungu
go ahead
Success of a country is determined by how the men in that country respect their women.
Yes.
Saka saka umbo waona kuti ukavanhu vechikomana kumusha mumba chemo chemo zvataura nemuchango kuti kwadzidzisa vana vako zvinenge zvakanaka asi at the same time tinozoona kuti mwana anokuraisa zvemabasa emumba zviya zviya zvakanaka naka asi kana achinge angori nemukadzi zvinobva zvachinja respect yanga achipa sisi vake yasiyana yanga achipa yachipa mukadzi wake for example vanhume takabva kumusha nevana baba kumusha toya munomu baba havaite chimwe chinhu auya muno morambana baba voroora murungu voroora muamerican vakumhanyamhanya kusvika mapureti
asi chii chinodaro naisi zichioniso
imentality yevanhu vechirume kumusha kwedu kuti izvi ndezvechikadzi zvakazvidzika ndichibvumirana nai mutsvangwa kuti vanhu vanofanira kudzidziswa kuti hapana chinonzi ndechemudzimai ehe zvechokwadi basa remumba nderemadzimai asi kana mune rudo ungada here kuti wakagara kwausha mukadzi wako achinetseka nekuita zvimwe zvinhu mumba ndechikadzi vanhu noti madzimai dzimwe towanzoti zvavataura zvaa kuti tobatirazvo zvinhu pamusoro kuita neequal rights ngatiye kukonfusa maissues tachitaura women empowerment ini hangu yakandisiyanira nekuti tanzi tafanana ndava baba mumba zvakasiyana izvozvo so vamwe vanhu vafunga kuti satikati women empowerment takuti vana mai tatovo vana baba ndototonga baba because mari yangu yakawana kupfurai murume wangu kwete bhaibheri rinotaura kuti mumba musoro wemumba murume is the head of the house and zvichagara zvakadaro hazvichinjwi asi ukamukudza murume wako saka uzobvira kuvana uchibaba vachio mwana achiona baba muchikudza mai vemai achakudzawo mudzimai wake iaenda through an abusive relationship mwana wangu ezvi zvanotaura kutizvo mama kana ndikaroora andidi kuti mukadzi wangu aende through zvandakaona nei muchienda through andichimaona nezvaanenge aona mozoona mwana anenge achitichi mukadzi anorohwa ndotoba ngu vairoska zviri noma
akakura achizviona
akakura achizviona
asiwo zvekare isusu vanhukadzi tine dambudziko zvekare ini ndiri mai ndaamwe nezvino
waakusanduka
maitiro waakuti mwana wangu haangagezeswa mapureti ndiripo
amene honorable mutsvangwa imbopindirai pane yataurwa napj
she spoke very well I really was very interested in listening to her ndanyatsoteerera manga muchitaura muchirondedzera nyaya dzekugeza mapureti Again, ini ndoti tiri kupedza nguva tichitaura zvinhu zvii. Kuita senge zvinhu zvedambe. Hazvisi zvedambe izvi, hazvisi nyaya yekuti nyaya yavataura namboitaura yekuti murume arora mukadzi wake anomurespekta achimuona nebasa guru raanenge achiita mukati meupenyu hwemumba mavo haambotadza kubatsira kubatsira nenge kubatsira mudzimai wake. Pangangodaro kuno kuZimbabwe vese vamuna ava vamwe vakakura pamwe vane vasikana vakawanda mudzimba vanenge vachivabatsira saka vakanga vasingaoni chanzi vasingaoni paine midi yekubatsira. Ini ndakazoona ndega pandakagara kunze kwenyika murume wangu aindibatsira kana mwana achichemotorawo kana inini ndaimboeri allergies saka ndiyaita zvewash and draw naimwe ndikabata madetergents ndohetsura saka aita zvewash and o aina oita sei ndichiita asanawo kumusha akasvikuona mumba mazara vanhu saka aitofunga zvakatanga kuti saka kana vaenda fanika vanga vachitaura vari kunze kwenyika zvinoda kubatsirana chokwadi ukaona murume asingabatsiri mukadzi wake. Ndine vana vakawanda kana masihanzadzi angu navanasesi vangu variko kunze kwenyika ndinotoona kuti vane dambudziko rakakurisa munenge muchimhanyisa mhanyisa zvese kuti zvifambe zvese nguva imwe chete. Chikuru kudzidzisa vana, ana mai tifanira kudzidzisa vana, zvinofanira kubuda musoro medu. Nyaya yamataura
yamwene
toona ndivo futi vanotanga kuti kana zvapa nechimwe chidanho ndiyo nyaya yekuti kana tachinja mafungiro because the process aiche kuchinja vakomana chete ka nekuti matraditions takakura tese vakadzi nevacho tichikurawo tiri imomo nemadzimai acho anodawo kudii anoda kuchinjwawo mafungiro vatange kuona kuti saka nei kana mwana wangu atorora atiwo mudzimai atione mudzimai wake tifanira kumupawo chanzi kuti vadi vavake imba yavo vaite zvavanoda. Zvandinodawo ini mukati memba yangu nemurume wangu ndozvinodawo muroro wangu mukati memba yake nemwana wangu so that you porega kuita nyaya yekuda kuramba wakaita hold on iwewe uchingoti kuita protective of your son. There's a time when he's a baby, there's a time when he grows up, there's a time when he has to walk away otorwawo ende ndogara nditi inini mwana komana munhu komana anoda munhukadzi ewoman one woman at a time
wedha ndimai vako kana
that's a very good one.
At any one time you can't have too many of them, they always respect and I speak like this and I'm a mother of four boys and I love my boys very much but I always want them to get an opportunity to understand the woman in the new woman in their life.
Yeah, that's
true. Not me, their mother. Vanondiziya zvandinoda. They respect me. They always respect me. But I always also give that opportunity to the new woman who is coming to his life. Agodi agomuzivawo agoziva.
Tiri ipapo, yes. Maybe let's also just read what we have from our live streamers. There is Kudzaisa Maita who's saying, Drukutadza kufona, ndanganchida kukupai a philosophical perspective. Thank you, Kudzanai. And there's Marian Kirk, nurturing yamai yakakosha. And then Marcy Wilkes, it's not just a woman's job to nurture kids. Fathers also have a role. Fathers nurture children too. Let's not sideline fathers. Their role is just as valuable. A home cannot just rely on mothers. And then she goes on again. She says, women empowerment doesn't mean we stop our cultural values. We shouldn't let others define our cultural gender roles as abusive. Empowerment is about being able to achieve your full potential without being hindered or discouraged. Being allowed to access the tools to empower yourself, you can still cook for your husband and feel empowered. That's Marcy Wilkes. Yeah. Thank you for your contribution.
Thank you so much, Marcy Wilkes. She always writes in comments. I forgot her numbers, but I wanted to really to call you. If you can just put your numbers, Marcy.
Yeah, right there. We will call you.
We'll call you back.
And I think we have Tendai Gono on the line. Saka chamboti vanyarikani vedu vamire. Makadi sis Tendai. Hello. Makadi sis Tendai. Sis Tendai vari kutifonera vari kwa Murewa. Saka tida kumbonzwa kuti kwakamira sei kwa Murewa. Hello Tendai.
Hello.
Oh, ndandati sisi ndi mukoma. Sorry mukoma. Sorry hanzvadzi. Makadiko.
Hacho. Chodi zvo mugare wazo ndo majoko.
Ai watipewo pfungwa dzenyu.
Ehe. Madzimai.
Nare dzenyu mukoma tendai. Nare yenyu haisi kunyatsonzwika. Tichati ichioniso aku akufonere izvi. Nokuti nare yenyu haisi kunzwika.
All right.
Alo imboedza ikutaura tinzwi. Mukoma tendai. Iya taura yenyu. Asi mungoti ga 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 timbopa madzimai mukana. Aiwa, pakanaka. Honorable Mutsvangwa manzwa zvataurwa namukoma tendai.
Thank you very much, mukoma tendai. Ndoati tiri kuda izvozvo, toda kufamba nevarume vedu. Tinoda varume vedu, tinoda hanzvadzi dzedu, tinoda vana baba vedu, tinoda vanakomana vedu, tinovada zvakanyanyisa. Toda kufamba kana madzimai vachitaura kuti tinodawo kuitwa empowered. Hatisi kutaura kuti madzimai vaende patebho vagobvisa varume patebho kuti vasadya, aiwa. But kuti vagarewo patebho vagodyawo pamwe chete nehanzvadzi dzavo nana babawo nevanakomana vavo. Saka ndinoona nyaya iyi iri kunyatsokusvika zvakanakisisa. Ndakambotenderera muZimbabwe ndiri mukuru, ndanga ndiri vice co-chair patakanga tichiita zveconstitution making process iye yanga iri spearheaded by COPAC.
Zvii zvamakaona pachirongwa ichi?
Kazhinji vaitaura nekusununguti madzimai vanofanirwa kupiwa mikana marights emadzimai, kuti madzimai tinodawo makanzira emadzimai, tinodawo headmaster emadzimai. Vaitiwo vanhurume vaitaura. Machief vachitaura nekuti vanhu vasarwa vainyatsoti nyaya yedomestic violence act yakanaka chose. Inoita kuti mhuri dzisarwe, hatidi mhuri dzinorwa, hatidi madzimai anorohwa. Zvaitaurwa kunyanya nevarume ende zvakanyanyotifadza izvozvo.
Aiwa, pakanaka. Ndofunga sisi chioniso hamenu kana muchiri panhare, nokuti ndiri kunzwa kunge foni yenyu iri kuita inengekere eko ipapapa. Muchiri panhare here?
Ehe,
mombotipo pfungwa dzenyu pane zvataurwa namukoma tendai uyezve namai Mutsvangwa. Takamirira kunzwa kuna honorable Sibanda.
Ndikubvumira navo chaizvo chaizvo kuti dzimwe nguva madzimai tichitoita problem wekuti tinenge takukonfusa women empowerment nekuda kutonga muzimba. Anoti saying kuti women empowerment is going to take over kuti baba vemu vari mumba. Saka iagree nazvo kuti as long as mukadzi kuti uri mukadzi muproverbs woman unoziva nzvimbo yemudzimai. Those are two different things. Ipai baba nzvimbo yavo. But what we are fighting for empowerment. For example, kuti madzimai ngatidzivisanei kuti ukaona murume ane mukadzi wake onyengwa onai, muchida kushandisa nezvoda zvakadai. Be independent, zvinhu zvakaoma. That's what why we empower women. Be independent. Try to do your own things. Usarelaya nemunhu muri wekadai usinai usati wave nemba. Dzidzawo kubika mafeku uchinotengesa. Kwete kumirira kutoita zvake kuti tishandiswe nevanhurume muzvakaipa nokuti handingangodii hangu.
Aiwa.
Kuti vari nezvazvo zvatoda kudzidzisa madzimai kuti toita sei kuti madzimai tive independent. Iri icho tisina varume vachona tingamira sei kuti tisangonzi pese pese chakati. Uku varumewo vasangoti munhu ukataura chinhu ungoita disagree nemunhurume mashoko anongobuda haahure. Kana kuenda kuvarume kuti no, that word hatiri biro, that doesn't mean anything.
Aiwa, tinotenda. Sisi chioniso tine mumwe muteereri, Sakile. Sisi Sakile, makadi.
Hello.
Ndi Sakile. Munoitwani mukoma? Hello. Munoitwani? nhare dzavo dzinenge dzikuramba dzinenge dziri kuramba. Handisi kunzwa, ndiri kunzwa kunge pari kunzi Tendai achiripo, asi Tendai hatinokwanisa kutotaura naye nekuti hatina kumubata kunoku. Saka ticharamba tichiedza tombodzokera hedu kune vanyarikani vedu. Pane imwe nharezve yadona, hatisi kuzoti ndeyani.
Mai Mutsvangwa muchiripo?
Hello, Mai Mutsvangwa muchiripo here? Ndofunga ndedza Honorable Mutsvangwa. Handizi Chioniso muchiripo here? PJ tinenge taatenga.
Hoti nihle nditateleli thuba lokuthi ngike ngithi fadlafadla okwade kukhulunywa ngaphambilini okukhulunywe nkosazana Chioniso Mpofu okukhulunywe ngu-Honorable Mutsvangwa. Ube njalo okukhulunyweyo ngomunye umlaleli okhole ini ukuthi yena kodwa singakhohla isiko lethu amasiko ethu njalo lokuhloniphana lapha emulini lanxa silwela amalungelo ethu bonke bayavumelana la i-Honorable Mutsvangwa kanye lo nkosazana Dorcas Sibanda akade khona ecingweni la incingo zethu khanya zingasahambi kuhle lamhlanje. Ikanti ke yena uthi bonke bathi bayavumelana ukuthi yebo asilondoloze isiko lethu kodwa-ke ngasikhathi sinye kumele sihloniphe njalo amalungelo abesifazane ngoba amalungelo abesifazane asiwo malungelo abesifazane kuphela ngamalungelo omuntu wonke ngakho-ke kumele alondolozwe. Ikanti-ke nxa sokukhulunywa ngamalungelo abesifazane abantu abaningi bavame ukucabanga ukuthi engxenye sikhuluma ngokuthi njengomana mina ngihola imali eningi ngile holo eliphezulu kwelekela kababa yikho-ke mina I'll be calling the shots endlini khona lapho hatshi akunjalo. Umuntu lo muntu ule ndawo yakhe emulini. Nxa umntwana ule ndawo yakho, nxa ungubaba ule ndawo yakho, nxa ungumama ule ndawo yakho. Akula oza kuthathela indawo yakho, akula ozazithwala okwe 9 months ngaphandle kukamama. Ubaba ngeke athwala 9 months, angeke aletha umuntu elizwe emhlabeni njengomama. Yikho-ke yonke indima edlalwayo ngumama, indima edlalwa ngubaba kumele ibe ngeyakhe njalo kumele sihloniphe khona lokhu akula ngenye indlela.
Aiwa iroida maPJ tanzwa sisichoniso vachiti madzimai kuti chirongwa ichi chienderere mberi munhu ngaadzidze kuitawo mabasa emaoko kudzidzisa mwanasikana wake mukukura kuti aiwa haungagari wakamirira kuti ndichazoitirwa nababa kana kuti nemukomana uyo kana kuti so ndozvaanga ari kutaura kuti dzimwe dzenguva unozoona madzimai achidedzwa iwo nemazita asina kururama nenyaya iyoyi yekuti unenge usinawo chaunacho. Asi nhare dzedu pari zvino ndo dzisiri kunyatsoita zvakanaka asi ndiri kuona sisimasi wilks vari kuti I have inboxed the number. Zvino kuinbox sisi handizi kuti tinosvika ikoko here nhasi PJ.
Mutsvangwa vachiripo asi vaida kuita run out of battery
okay tingoti gagaga navo. Mai Mutsvangwa muchiripo here apa? Okay nokuti tamboedza kuti mai Mutsvangwa tisingatombokunzwai. Saka mongoti petera kana ibattery yenyu risina kumira zvakanaka kungoti
takuda kunochinopedzawo
kungoti imi sevadare uyezve muchishanda nemadzimai imomo muparliament zvii zvimwe zvamuri kuita kunyanya kurudzira remekedzo yekodzero dzemwanasikana?
Chikuru chatiri kuda isu vana vedu kuti vanasikana education. Tikukurudzira vanasikana vedu kuti vasaite shan vasabve kumasubjects akaita senge maths engineering. Tinoda zvipo zvevanasikana zvibude. Tinoda kuti nyika ino idevelope economically well. Madzimai munyika medu they are more than 50%. Zvichireva izvo kuti nyika haingadevelopi ichisiya another 50% behind. Saka tiri kuti tibudirire as a country. Tinoona nyika dzakaita sana Nordic countries ana Sweden ana Norway. Kune nyaya dzekupamikana zvakanyanyisa mungave mucabinet, mungave mumabhodzi emaparatoro institutions e government. Unoona mune mikana yakasiyana. Ndinotenda kuti hurumende yedu yakaendosa constitution yatakabuda nayo 2013. Inazvo zvinhu zvese izvozvi. Chatinyanyokurudzira kuti pagoitwa realignment of all those what came out in that constitution so that zviitwe implemented. Mitemo mikurusa yekusimudzira madzimai yatovemo munyika muno. Chinodiwa iye tinoti enforcement kuti zvichiitwa.
Ndozvatinonzwa
mitemo yakaiswa yakawanda. Tinotenda hurumende yakaona kukosha kwemadzimai ikaisa mitemo yakawanda, asi mitemo ikagumira papepa isina kuzoitwa implemented zvinoreva kuti vaya vanenge vakatarisirwa kuti vabhenefite havabhenefiti.
Aiwa, tinotenda
isusu semamembers of parliament chedu kupusha kuona kuti tapusha mamotions, kuona kuti taisa executive yedu under pressure kuti itwe iuye nemabills ivava paitwe realignment tigoona kuti vanasikana vemunyika muno vanofamba zvakanaka pamwe chete nevanakomana vachibudirira nyika yedu ichibudirira tichifamba tese pamwe chete.
Aiwa, tinotenda. Handisi kuziya pane vamwe vari paline here apa because tiri kunzwa vamwe vanhu vari mubackground. Hallo.
Hello.
Oh, ndimi sisichoniso.
This is Chio.
Ah, zvino muri kubata bata zvakawanda ikoko.
Zvinobuda zvese pamhepo. Ndabuda ndapangu ndege.
Okay.
Vanga vapinda ndakagara imomo vambo vasvika.
Alright. Amungoti muchidimbu pane zvatataura izvozvi nhasi zvii zvakanyanyokosha. Makatarisa zvamuri kuona ikokuno kunze kwenyika panyaya dzekuremekedza mwanasikana nezviri kuitika kumusha.
And I think chikuru ngatidzidzisei vanasikana. Like women empowerment inangu ndochitikusha ndonyanyotsvaga. Kunyanya kune vaema single mothers. Munhu wemudzimai tsvaga kuti who are you? Hazvirere kuti kana wave a single mother kana murume afa itwins upenyu hwako hwaguma. Hazvirevezve kuti kubudirira kwako hunge uchishandiswa noumwe munhu. Ngatitema projects isusu vanenge vachikwanisa tibatsire avo vari pasi. Hanzi mubhaibheri and thy sister's keeper. Ngatitsvage maprojects ekubatsirana kuti vasikana tambo kwanisaita zvakati zvakati. Mai mutsvangu aimhepi kuti muripo muri muministry inini. Tibatsirei kuti tiite zvinhu zvaisakaita saizvozvo. Tiakwanisa kuzotsira vari kuchikoro. Ngavarege kuti vashandi kuti hazviite kuti vasaende kuchikoro. Muno munyika kuamerica mufungeka munhu anoenda anoita vana vake odzokera kuchikoro anokwanisa kubhadhara pati zviri affordable. Tichakwanisa kuti ikwana maways ekuti vana ivanhu vavadzokereka vazive kuti ndichariitira mhuri yangu kwete kuti zvandaomerwa ndakutsvagawo sugar daddy kuti zvinhu zvangu zvifambe. Munhu tichakwanisa kuita saizvozvo kutibatsira titi empower nemaprojects ndoatonyanya kuda kuti mai mutsvangu atiudze maprojects amunoda kuti isusu tiri kunoka tinoda kubatsira kumusha. For example ndoda kuita kuti ndoda kuita chibhorani kuzengeza hakuna mvura nadzina ndikushanda navo but ndakavhagwavhagwa zvikaramba kuita.
Aiwa, sisichioneso nguva yedu ndo isisina kumira zvakanaka asi honorable manzwa zviri kutaurwa apa. Madzimai ari kuti isusu tiri kuda kushanda
isu sewomen parliamentary caucus takamirira madzimai ese kunyange ivo vana vari kunze kwenyika takatovamirira. Tinoda kuwana dai tichiwana wei yekuti tinocommunicata navo vachitinyorerawo nepfungwa dzavo nepavanofunga kuti vangabatsirwe napo nokuti izvozvi tane yatinoti national foreign policy yekuti tingaite sei kuti vana vezimbabwe vakaenda kunze kwenyika vachitsvagawo kurarama vanoda kuti vagogadzirira upenyu hwavo kuno kumusha yatinoti investment vangaite sei vanoda kuti vabatsire vabereki vaone kuchera zvibhorani sekutaura kwavari kuita vangazviite sei tingafara tikawana that communication nokuti tinozvitora tichipinda nazo mu parliament ndimo munomuvwa ma motion ekuti a taita tarisa nyaya yekuti pawanike opportunity yakati yakati tiwane nyaya yekuti vandokunza mari yavo kana vadopuwa mari kubhadhara bichana
zvamuri kutaura zviri kunakidza izvi
vanenge vaida kuti vaite kumusha nekuti kumusha toziva kuti mwana wese weZimbabwe anoda kudzokera kumusha kwake.
Aiwa, tinotenda. Nguva ndodzadyanana, asi zvatichaita isusu tichatora nhamba dzenyu dzenhare toisa ipapa palive feed up dzamunokwanisa kuti mutaure nemadzimai vanenge vachida kubatsira vari kunze kwenyika nyanya panyaya
dzekuru.
Ehe, tinotendai.
Thank you very much.
Thank
you. It's a pleasure talking to you all. I learned a lot from all the other people we're talking.
Thank you. Now we have to close the program. Thank you so much, Honorable, and thank you, Chuoniso. PJ, this has been really a very interesting program.
Yes.
And we heard there from parliamentarians and PF. Mai Monica Muchango was also the chairperson of the Women's Parliamentary Caucus, just giving us her ideas, and also from Chuoniso Mpofu. And some of our
Mrs. And Honorable Dorcas Sivanda, whom we started with, and our time doesn't allow us to go on, but all I can say is good night.
And good night.
Again next week.